Mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 13, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Mukaenda ini ndini Tarono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe divi remba yava Job Sikala pamwe chete nemudhuri wakaipoteredza zvinopunzwa nemotikari. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva remauto. Tichanzwa zvinobva kwamurimi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chimwe chikamu chemba uye mudhuri wakaipoteredza wenhengo yeMDC inomiririra Zengeza West mudare reparamende vaJob Sikala yakaparadzwa nemotikari yakabonderapo nezuro. Vasikala vaudza Studio 7 kuti vanhu vakaita izvi vakabva vabatwa nevagari vemuSt Mary's kuchitungwiza vakabva vaendeswa kumapurisa. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati avo vange vasingadaviri nharembozha yavo. Vasikala vati kudhumwa kwemba yavo kunogona kunge kune chekuita nezvematongerwo enyika. Ngati nzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Vauya nemota yeLexus nemanumber plate ayo aeshe akangozvara pamasocial media aya. Vasvika nguva dzokuma 6 dzamanheru nokubvetemesa motikari yavo nokurova juraho rangu remba yangu nokudistroya side rese rejuraho rapindo mwena uye juraho raita makreki rose kusaidi rakatarisa kueastern side remba yangu. Iye zvino tanoripota mhosva yedu kuSt Mary's Police Station. Mapurisa vakaita attend to it also with agents and the media nokubva vachizvo nyaya iri kudai vazoenda nesupamakoni police station ndokwatiri kutobva izvozvi mumotikari mangu ndiri kutodriva ndina mapurisa pano uye zvekare naivo vauya kuzotuma imba yangu.
Vazobatwa sei vana?
Vabatwa nemob yomuSt Mary's pavanga vode kutiza nokubva mobhu yeSt Mary's vaona vabondera pamba pangu nokuvaunganira matiri eshe nokubva vavabata. Vavabata kudaro vatorerwa makiye mota kudzikana vabatwa navanhu uye vakaenda kumapurisa vari kubvuma mhosva yavo kuti hongu tista tatuma imba yavasikala. Tikavabvunza tikatiko chikonzera chivi chii matimwanani vari kungotenga mukanwa kunge muroora aroorwa nhasi.
Saka nyaya iri kutariswa kuti inoendeswa rini kumatare?
Vataura ivo izvozvi vamupurisa vedu vasundhuza vari kuite nyaya iyi vapedzerana namapurisa makuru epamakoni police station vari kuti nyaya iyi iri kuita kudare kusvira mangwana.
Saka vari kupomerwa mhosva yei vana?
Vana ava vane mhosva mbiri. One is malicious damage to property, uye zvekare negligence driving. Ndiyo mhosva mbiri dzavawana kuti vanga dziri padhuze zvokuti vanga vapomera.
Zvinei nechekuita nematongerwo enyika here? Zviri kufamba sei semanzwiro amuri kuita?
Mazuva ano nokupisa kuri kuita nyaya dzezvematongerwo enyika hungava hudununu hwebenzi kuti munhu aite rule out foul political play. Zviri pachena kuti vakomana vamachindaya vane vanhu vangava vatuma kuti vauye vazoita zvavaita pamba pangu.
Saka izviri kukuvhundutsai here?
Ndofunga kuti munondiziva kwamakore atirebei vaBlessing Zulu. Ndakambototwa kunge ndichaurawa ndikapiswa mwiri wangu wese nezvombo zvese mugore ra2003 musi wa13 January. Vamwe vangu vese vakapera kutiza kuenda kunze kwenyika vakaita sana vaGabriel Shumba vatotwa neni asi ini ndakaramba ndichiti nyangwe nika ino inika ikisagwa andifundishwi nezunu zvisina namaturo rukwara kunoshisa nokunyadzisa kuita zvinhu zvakapusa kudaro.
Nengo ya MDC inomiririra zengeza West mudare reparamende va Job Sikala vange vari parunare ku St Mary's kuchitungwisa na Blessing Zulu West Studio 7. Zimbabwe nasi iri kucherechedza zuva remauto Defense Forces Day. Paine kurudziro yekuti mauto asapindire mune zvematongero enyika uye kuti aremekedze kodzero dzevanhu. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vade Wamavhinga, vanoti zuva rekucherechedza mauto izuva rakakosha chose munyika, asi zvakakoshawo chose kuti mauto aremekedze kodzero dzevanhu pamwe nokusarerekera kudivi rimwe chete mune zvematongero enyika. Ngati nzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava Mavhinga.
Zuva remauto izuva rakakosha rekucherechedza vanodzivirira nyika kubva kumhandu dzekunze. Zvinokosha kuti pamakore akabva esaya pacherechedzwewo zvinofanira kuitwa nemauto pasi pebumbiro remutemo renyika kuti vasimbaradze nyaya yekuchengetedza nyika yeZimbabwe, zvakarewo vachiremekedza kodzero nebumbiro remutemo renyika. Chikuru chingada kutaurwa ndechekuti dei vakuru vemauto vashandisa zuva guru iri kuyeuchidza mauto kuti havatarisirwe kupinda mune zvematongerwo enyika ebasa rekuchengetedza nyika, kuchengetedza nyika yese nevanhu vese, zvizvarwa zvese zveZimbabwe, zvisinei nemapato kana zvematongerwo enyika. Ndoshoko guru rinofanira kurovedzerwa kana tichicherechedza zuva remauto.
Asi kava Mavhinga, takanzwawo mukuru wemauto vachimonyo vachitaura kuti mauto haaite zvematongerwo enyika. Munozopikisana nawo papi ipapo?
Iwayo mashoko avachimonyo mashoko akanaka anofanira kutambirwa nevana veZimbabwe. Asi tikaona maitiro anga achiitwa nevakuru vemauto panguva yapfuura, zviitiko zvemwedzi wambudzi mugore ra2017 pakabiswa Toti Hwava Mugabe nechisimba, zviri pachena kuti vakatungamira mauto dei asiri mauto zvisina kuitika. Saka zvinoda kuti titi kuchengetedzwa kwenyika kunotaura iko mubumbiro remutemo renyika kuti mauto haafaniri kunge achitora matanho akaita seiwayo. Ndomotsi piri tinotizve mauto ngaarangarire nyaya yekusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Tinoona kuti panguva mbiri muna Nyamabvu gore rakapera nekutanga kwegore rino mauto akapindira kurambidza vanhu kutaridzira, pakashandiswa pfuti, vanhu vakapfurwa vakafa. Zvese izvi hazvifaniri kunge zvichiitika. Tinovimba kuti vachimonyo nevamwe vavo vachataura kunyika yeZimbabwe kuti mauto akaita izvi zvekupfuura vachiuraya vanhu anofanira kuti amiswe pamberi pematare edzimhosva, kuti zvizivikanwe kuti mauto haadeuri ropa risina mhaka. Tochirangarira nziyo dzenguva yehondo chitora musemienzaniso nzira dzamasoja, zvichitaurwa kuti masoja anotarisirwa kuti ararame nenzira ipi nemutoo upi. Havatori zvevanhu, havapi, havavhiringi povo, asi kuti vanochengetedza kana pachino pakanganiswa vanogadzirisa vachichengetedza mutemo. Ndo mauto atinoshuvira kuve nawo muzuva ranhasi.
Zviwo zvamungati zvakanaka zviri kuitwawo nemauto tisingatarisei zvekupindira mune zvematongerwo enyika kwamuri kutaura?
Zvakanaka zvinoitwa nemauto eZimbabwe zvinosanganisira basa guru ravakaita pakubatsira panguva yemvura yemafashamu yecyclone idai yakabata kumabvazuva enyika yeZimbabwe. Tinoziva kuti mauto akaungana vakatora muzvikopokopo zvavo marori avo vakabatsira vanhu vakaedza kuvakawo nekununura vanhu vanga vakatsitsirirwa pasi pemabwe akawanda. Izvozvo tinozvikudza. Uyezvewo tinoziva kuti panguva dzenge dzichishayikwa chikafu kana kuti panenge pakukurwa mabhiriji nemvura, mauto anopinda vachibatsira. Zvese izvozvo tinozvigamuchira tichizvitenda. Patinongotsutsuma chete panyaya mbiri dzekodzero zvakare nenyaya yekuzoda kukasira kupinda kune zvematongerwo enyika zvisiri maringe nebunduro remutemo renyika.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadyo Mavhinga vari parunare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi nyengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma vanoti mauto eZimbabwe anozivikanwa neunyanzvi hwawo uye kutevera mutemo. VaChuma vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mauto anopindira chete panenge pakodzerwa pakakodzera.
Izuva rakakosha chaizvo nekuti izuva rekuti tiri kurangarira vanhu vanochengetedza nyika yedu runyararo nesovereignty yedu. Saka izuva ratifanira kupedza tese tichishuvira kuti dai mauto edu aramba ari professional vechiziva kuti basa ravo nderekuchengetedza nyika, basa ravo nderekuchengetedza runyararo, basa ravo nderekumeka sure kuti munhu wese ari free kuti aite zvaanoda kuita munyika make according to the dictates of the constitution. So it's a very important day and I hope we all come together to commemorate zuva rakakosha kudaro.
Pane vamwe vari kuti mauto ari kutyora kodzero dzevanhu achipindira mune zvematongerwo enyika, munoonawo sei?
Handizvoba izvozvo. Chinhu chinogwadza ndechekuti vanhu havari kutaura chokwadi. Mauto havana kumbouya kuzopindura anything until it was necessary kuti vapinde. Dai tikataura saivhi mirizhonga yakaitika naJanuary 5, dai vanhu vakaita kutaridzira havo parunyararo pasina kupokana nekupiswa zvinhu, mauto vaizouya sei ipapo? And dai maybe vakateerera pavakatanga kutsigwa nemapurisa zvikapera ipo paya, mauto vaizopinda sei ipo paya? Mauto akazopinda nekuti zvanga zvatooneka kuti mapurisa chaiwo anga akurigwa and kwanga kwava nejobhadi yekuti propati yakuzodestroiwa, runyararo yakuzotsakatsika, nyika yakuzobhenda. Saka ndopavakapinda. Ivo havasina vekuti vanosvika vokuverengera marights ako, havaverenge marights, havatakure mahandguns, havakusuri. Ivo vanoda uya kuzogadzisa kuti runyararo ngarudzoke at the shortest possible time. Ndo zvinoitika pamauto. Saka tikati vari kupindira vari kuchikora, ini nothing is being unfair. Vakapinda because kwakwa nekodzero ndokuti vapinde.
Hapana here dzimwe nzira vachuma dzokuti mauto anogona kuparadza mirizhonga dzisiri dzekuuraya vanhu?
Unfortunately, see, when it comes to the army, a world over, but as a question, even if France is going to demonstration, we are going to be in the army. Unfortunately, it is a bender for sure. So it's just one. But it's a good thing. This is a good thing. The army is going to be in the army. Like I said, you don't see any police. The police are going to wear any rubber bullets, they're going to wear any baton sticks, any tear gas. I'm not going to say ami kana kupinda yakupinda kutoti ngatigadzire zvinhu zvizvino zvatopera dzere dzere tisaite mirishonga tisina mbiri ngazvizvo zvatomera ipapo. Saka ndo difference ami nepolisi.
Tichitarisawo basa riri kuitwa nemauto, zvii zvamungataurawo pamusoro pemauto eZimbabwe?
Mauto edu takaona achishanda izvinhu patakawirwa netsaona yecyclone Idai kumanikalendeko nemasvingo province. Takaona mabuto vechimhanyira mberi ndovanga vakaona kutokiriya marodhi, vachigadzisa marodhi, vachigadzisa mabridji, kuvaka makirinika nezvikoro. Saka ami yedu mune Zimbabwe inoita zvakawandawanda masocial services anobatsira chaizvo. Tikuvaona futi even kufarming chaiko vechiita farming, vakomanda agakacho vanga varipo kubatsira kuti tidzadzise madura edu. Tikaona futi even in the mining sector kuonana chiyadza uko varipo nedzimwe nzvimbo futi varipo. Saka variko kuzama kuti upenyu hwevanhu huite nyore.
Avo vanga vari nhengo yeZANU-PF vaJoseph Chuma vari parunare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, sangano rinomirira varaidzi kumaruwa rabudisa gwaro richiti zviri kuitwa nehurumende pamwe chete neZANU-PF handizvo zvaitarisirwa nevakarwa hondo yekusunungura nyika. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti mauto vanhu vari kungodzvenyerirwawo sevamwe vese, asi chinovakatyamadza ndechekuti sei vachibvuma kushandiswa mukurwisa nokushungurudza vanhu.
Mauto edu anoita basa rakakurisa rekuchengetedza nyika yedu, rinove basa ratinorumbidza. Tinozwa tinokashamara zvikuru kana mauto edu aakupinda mustriti zvaakaita musi wa1 August achipfuura vanhu, vanhu vakafa, achipfuura vanhu, vamwe vakakuvara, vamwe vachiri vakaremarana nhasi. Nukasla mara zikuru kana mauto akupinda mzimba zivani. Achewa abdata. Nivani 26. Wakabda kwa mna January mauto harimu. Totari satoti. Yo basare mauto hede hiri. Vanoevano wanufano wangu wajitichenge teza. Atina fari. Kutika na wano wanufano wangu wajitichenge teza. Momo ya Zimbabwe. Vapushandisiko wakuchenge teza. Masimba ewa shoma. Vajishandisiko wakuchenge teza. Masimba ewa shoma. Shoma wa sinarudu nisu.
Chii cha munoshora
vanhu vanotambura sesu masivu sevanzu varikutambura sesu vanhu vanotoshuwirawo kuti dai vawana chekuisa patafura asi kune vashoma shoma vanola nemazita avo tichitarisa kuti zita ravo rakashandiswa pakawandisa
zita ravo rakashandiswa papi
hundo yakagova kuti TRC pakashandiswa zita remauto pakutora zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira migodhi zita rakashandiswa remauto panguva yakawanda wanda asi panongozodya vashoma shoma ivo mauto wacho tosangana navo kuglenora tosangana navo kubudiriro tosangana navo kukwadza vari vanhu vanotamburawo sesu vachitambira mari shomanini
saka vamasaraure pazuva ranhasi munoti
saka pazuva iri remauto tinoti anonzi muuto ndiani muto asi chete munhu anoda kushandisiwa anoshandisika muto munhu akazvipira kuda kurwira nyika yake kuchengeta nyika yake saka tikuti ngavadzokere pabasa ravo vachengetedze nyika yavo vasachengetedze simba revashoma vashoma vasina hanya navo vanoda kuvashandisa kuti ivo vashoma vazvidyire
ava vanga vari mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News rinoti mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vakumbira mutungamiriri weNamibia vaGenkeb nevaimbove mutungamiriri weBotswana vaIan Khama kuti vaite vanamutongi gava pakati pavo nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. MuDaily News mekare kanzuri yeguta reBulawayo yave kutya kuti mvura mumadhamu ayo iri kudzika zvakanyanya nekukurumidza. MuNewsday mune nyaya inoti pamusaka pekusavimba nezanu PF bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa richange riine vanhu vanochengetedza runyararo pamwe chete nevanotora mavhidhiyo apo nengo dzaro dzinenge dzichiratidzira. MuChronicle mune nyaya yetsaona yakaitika nezuro munzira yeLutumba Chitulipasi kuBidebridge pakafa vanhu vanomwe vamwe vapfumbamwe vakakuvara. NewZimbabwe.com ine nyaya inoti imwe kambani iri pasi pemauto inonzi yakatorawo mari kunaka zvisiri pamutemo izvo zvaisasa chigaro weZack amai Lois Matanda Moyo pakaoma sezvo murume wavo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSB Moyo vari umwe wevakuru vekambani iyi. Muchikamu chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Tambura isimu muZimbabwe, tambura nenzara chaiyo. Tini naiswe nehelani muHarare. Aiva mbona zvekuita hurumende yeZNPF yatikwadza nenzara. Munangu aga hapana zvaari kumboita kubva pakapinda achipisa mugabe. Hapana chachinja. Chinezungota worse, bad worse. We are suffering, suffocating Zimbabwe. Please, tibatsireiwo.
Mamuka sei mukoma tanonoka hwande nevateereri vese veStudio 7. Tinokutendai nenhau dzamunotipa dzisina divira dzakarerekera. Tinozviona kana muchizeya nyaya yezvematongerwo enyika. Munotaura nevatsigiri veZANU-PF uye munotaurazve nevatsigiri vemapato anopikisa. Izvi zvinoita kuti nhau dzenyu dziteererwe nezvizvarwa zvese zveZimbabwe. Imwe nyaya ndinoda kutaura inyaya yavamunangagwa. Vamunangagwa vari kukurudzira runyararo asi vanoratidza kuti havasi kutaura nevatsigiri vavo kuti vasaite mhirizhonga uye vasachikidzire vemapato anopikisa vakafanana nevebato reMDC avo vari kuonekwa vachitsikidzirwa neana navamatemadanda navamutodi nevamwe. Dai kurikunzi vari kudaro nyararo vangadai vachitaurawo nevatsigiri vavo kuti vasatsikidzire vamwe. Ndatenda.
Mangwana nakanaka kumana North Canada Studio 7. Ini ndikuda kukumbira kuti mutizvidziro mazvangu kwanhisa NPF akateerera vapindireyo 16 August asati asvika. Ndoda kuziva kuti ko demonstration yakazorambidzwa riini kuitwa muno muZimbabwe. Demonstration, peaceful demonstration, kuratidzira kune runyararo kwakazorambidzwa riini muno muZimbabwe. Nekuti demonstration iyoyi yazonyanyoshamisira chii? Sei vanhu veZANU-PF vabva vamirizika maleaders acho ese kubva vati aiwa haitwe, aiwa yakaipa, aiwa banda kukandwa mabhomba, zvatanzwa naOpa Muchingiro achitaura mabhomba achona vamaona achigadzirwa kupi. Ndo patoda kuti vatitsanangurire ipapo. Vachamisa mutungamiri weopposition akangotaurawo zuva redem, asi isusu sevanhu veZimbabwe tagara tingoriwo redi kuti tingoratidza kunyunyuta kwedu chete. Hapana kunzi panoda kupidigurwa hurumende, hatizivi kuti vari kuzviwana kupi zvekupidigurwa hurumende. Iyi ingori nyaya yemwana wese wemuZimbabwe aomerwa nokukwira kwemutengo wezvinhu zvese, ndo ari kuda kuratidzira murodhi. Saka ivo vari kuzviwana kupi zvekuti panoda kupidigurwa hurumende? Vari kuvhundukei? Ngavatipindirewo kuti demonstration iyi yazonyanyo kuipa papi, yashamisirei zvehongo kuti munhu wese weZANU-PF yangu wabata mukuru, bata mupfupi, bata murefu, bata mupfupi, chii chanyanyoipa?
Mangwanani, mangwanani vashamari veStudio 7. Ini ndinoitwawo David Mutambara, ndiri kunoko Pretoria. Handina hangu zvakawanda zvandoda kutaura. Ndoda kutaura pamusoro pemurume anonzi Matemadanda. Murume anonzi Matemadanda angaveda kuti asakangwara, iye asina kungwara. Unofanira kuziva kuti zvinhu zvaari kuita zviga zvimangwana zvichamubata. Tine nhoroo ndevamwe vaidaro, asi nhasi vakati duku. Unofanira kuziva kuti kune hakuna chisingaperi, chisingaperi chinosvuura. Zvaari kuita izvi achitaura zvinonzenzi zvaanotaura kuti vanhu varege kutemwa tsikana, achitambura munyika, achitaura kuti iye zvakazodai zvakazodai. Ndezvake zvaanotaura izvi, hazvakava nemusoro. Matemadanda hani ndo munhu usina kana njere muZANU-PF, ndara iyoyo haana kana pfungwa. Handizi kuti wai munhu angagba achiisa munhu padhuze akaita seMatemadanda padhuze naye. Munoshoresa chaiyo nepati yavo yacho, haana kana bhureni. So haa, ini chandinongoziva kuti tichasangana naMatemadanda, tichavabvunza rimwe remakore vati duku. Zvinopera zvavari kuita zvavakufunga. Ndenda hangu.
Kwazai kwazai vashamarire veStudio 7, mamuka sei vana mukoma Jongapo ha? Tamuka bho zvedu, tiri pano paWestern Cape, regai tisapedza nguva zvedu. Tipinde mukati menyaya. Hapana kusununguka kwetakaita vana mukoma Jonga, sezvo tiri kumadondo kudai kumaWestern Cape, kudai kumaSouth Africa, kudai yakaona rusununguko 1994, asi ndokwatinongodai kungotizira. Isu takaona rusununguko 1980, asi hapana chakamira zvakanaka mukati menzvimbo yekwedu. Zvakaoma vedu woye. ZANU-PF inongoti dai demo iyoyo pangoitika mhirizhonga chete kuti vaone zvekutaura. Ndivozve vari pamberi pekumisa demonstration yedu yatinoda kuita kudai. Komanaimi ndo vatori nezvese izvi, ndo masoja, ndo mapurisa iyo ZANU-PF. Nekuti how come kuti vanoita pamberi kuti demo iyi haisaita, haisadai, haisadai, of which authority inobve kumapurisa? Hakomanaimi, zvakaoma, zvingori pachena izvi. Ndosaka President Chamisa vakati munotidzidzisireiko kana musikadi kuti tidini, tikupewo mupfungwa dzedu. Handiti dangi bai.
Makadii, makadii, makadii vanhu veZimbabwe, vanhu veStudio 7. Zvinotaurwa naMatemadanda naMatutu izvi, vakamhanya vachimhanyira vamugabe kuti vamugabe vairoye pasi. Ivo vanorwadzwa nechi? Vanodi kusungwa kana kutaura mashoko ekuthreatena. Ngavasungwe. Ikodzero yemunhu wese muno muZimbabwe kuti ademonstrate. Atenda.
Makadive Studio 7, vashamarari nevateereri mese. Ndinoitwa Mai Junior, ndiri paCape Town. Handiri kuda kubatsira hwangu, hama dzangu dziri kuZimba uko dziri kuti dziri kuda kuprotesta musi wa16. vanga protesta avo batsiro parimwe riri kudeuka sekudeuka kwarakaita lasiye endi chandiroda taura kuti kuti kana vachiprotesta ngavazive zvavari kuprotestera vonanga ichocho kwete zvekuti tiri kuprotesta vanhu vemdc against ZANU-PF vanofanira kuprotesta kuti nyika inake ndo zvavanongofanira kutaura yes vanogona kutozobatsirwa wakada ndatenda
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari muchimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tinokukumbirai please kuti musaridze mimhanzi pamunenge muchirekodha mameseji enyu tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mafashanu emvura auraya vanhu vanokura mazana maviri uye akonzera kuti miriyoni yevanhu vatize misha yavo mumatunhu ari kumadekore nekuchamhembe muindia mutauriri wehurumende anoti vachiri kuedza kununura vanhu vazhinji mushure mekunaya kwemvura yakawandisa ikasadza nzizi mishonga miviri yange ichiedzwa pakurapa chirwere cheebola muDR Congo inonzi iri kubatsira zvikuru zvekuti ichapihwa kuvarwere vese kubudirira kwemishonga iyi inonzi Rain EB3 neNump114 kwakonzera kuti vanoona nezvemishonga iyi vamire kuongorora kwavanga vachiita asi kutochipa varwere mishonga yacho vanhu vanopfuura chiuru nemazana masere vafa muDR Congo kubva zvatangidza chirwere ichi mwedzi gumi nemiviri apfuura muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica mirayiro mitsva yakanyorwa nehurumende yavaDonald Trump yakaziviswa nezuro kuchinzi ichatanga kushandiswa muna gumi guru gore rino mirayiro iyi inorambidza kupa vanhu vasina kuzvarirwa muAmerica mapepa ekugara munyika anonzi magreen card kana vachiwana rubatsiro mune zveutano kana kuti Medicaid batsiro mune zvekudya kana kuti mafood stamps kana kubatsirwa kubhadhara imba yekugara pamwe chete nezvimwe zvinobva muhomwe yehurumende mirayiro yava Trump iyi inoonekwa senzira yehurumende yavo yekuedza kuomesera vanhu kunyange vakapinda muAmerica zviri pamutemo Thomas Mafumo vanhu vatema sezvo nguva yadi yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau rimwe divi remba yava Jobscala pamwe chete nemudhuri wakaipoteredza zvinopfudzwa nemotikari nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva remauto tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka. Thank you.
soku isika